manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 29 2024 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuparara kwedhora remunyika kwomanikidza vezvitoro zvikuru munyika kutara mitengo yezvimwe zvitengeswa zvavo madhora ekuAmerica chete. Mapurisa ovimbisa veruzhinji kuti achange achiita basa ravo kuitira kuderedza kuparwa kwedzimhosva pamwe nekuitika kwetsaona dzemumigwagwa munguva ino yezororo reEaster. Mamwe madzimai ekumaruwa oti akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana vachienzaniswa nemagariro emadzimai ekumaguta. Indwe mwemwe emisore dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vezvitoro zvikuru munyika zvinosanganisira OK netM Pick and Pay vanonzi vatanga nhasi kutara mitengo yezvimwe zvinhu zvavanotengesa iri mumadhora ekuAmerica chete. Zvimwe zvezvinhu zvinonzi zvatanga kutengeswa zviri mumadhora ekuAmerica chete zvinosanganisira mafuta ekubikisa, sipo yekuwachisa yehupfu, mukaka pamwe nezvigadzirwa zveimwe kambani. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vezvitoro vakasatokwanisa kutora danho irori rekuti zvavatenga nemadhora ekuAmerica vozvitengesawo nemadhora ekuAmerica vakawanda vavo vanobhuroka nekuti nharaunda yacho iri kuremera vezvitoro. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dhora remunyika riri kunzi riri kuramba richiderera uremu hwaro kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Kuti tinzwe chasvitsa vezvitoro pakutora danho iri ngatinzwei vamutashu vachitsanangura.
Panguva inoiyi vakatsikirirwa zvakanyanya kubudikidza nekuoma kuri kuita nharaunda yavanenge vachiitira mabhizimusi. Uye kana takatarisa nhau yataramba tichingoongorora nezvayo tichitsvaka masolution yekunetseka kunoita maformal business. Kana takasanganisa nemainformal business, avo mainformal business vasingaripire mutero kuzimura, vasingaripire mutero yakasiyana siyana kana maresidence ezvitoro, vanongotengesawo pamadiro asi vachitengesa munharaunda imwe chete iyoyo inenge iine maformal shops vanenge vachiripira zvakafanana nemataxis, mitero yemashopu uyewo nemimwe mitero yakatarwa nehurumende, mastatutory obligations yakasiyana siyana. Saka ndodambudziko riripo riri kufana kunge richibatiranwa pamwe chete.
Pane zviri kuitwa here vamutashu zvekugadzirisa dambudziko irori? Tichiona kuti idambudziko raane nguva.
Hurukuro dziri kuramba dzichienderera mberi pakati pevemabhizimusi nehurumende kuti tinge tichitsvaka solution. Takamirirawo zvakanyanyisa monetary policy statement iri kuuya kuti igadzirise matambudziko einflation, exchange rate, yotipa gwara recurrence kuti nyika iri kuenda mberi ichidollarize here kana kuti iri kuita de-dollarization. Saka idano nedecision yatakamirira ichaparurwa nehurumende kubudikidza nemonetary policy statement iyo yatamirira kwenguva yakareba.
Asika hurumende inoti dhora remunyika rinongoshanda vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica wezuvaro. Zvinozoremera papi vezvitoro?
Zviri kuremera vezvitoro nenhau yekuti vari kunetseka kuti varambe vachimanikidzirwa nemutemo kuti zvavanenge vahodha neUS dollar vazvitengese kuvatengi nemari yemuno vachishandisa muripo exchange rate plus 10% yakatarwa ne hurumende ne Reserve Bank. Ndo dingindira rematambudziko akawanda nauye exchange rate nenauye currency direction. Zvaremera mabhizimusi, zvaremerawo vatengi, nekuti vatengi vanenge vachida kuramba vaine sarudzo yekutenga nemari yavanenge vakabata mumaoko, ingava yemuno kana yekunze. Asi sarudzo iyoyo iri kuramba ichiita shoma.
Vanga vari mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabata onyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Kuderera kuri kuita mari yemuno kuri kuita kuti spewe wezvitoro ava wave nenguva yakaoma pakuti vakatengesa zvavanotengesa nemazim dollar, ngatiti vatengesa nemazim dollar. Kuderera kwavari kuita zim dollar against United States dollar kunoreva kuti vakazoda kuita restock next month havachakwanisi kunge vachiita restocker nekuti mari yavanga vawana iya mazim dollar avawana mukutengesa kwavanga vachiita zvino inenge isisareve chino, inenge yaitwa eroded neinflation. Saka tingi ndodambudziko riripo iroro.
Asika, Dr. Chitambara, tinoona kuti vanga vachitengesa nemutengo yedhora remunyika vanga vachingotara vachishandisa mutengo weUS dollar wezuva iroro, kana kuti exchange rate inenge ichishanda. Zvakasiyana sei apa?
Dambudziko rekuderera kwesimba depreciation yeZimbabwe dollar, yelocal currency, noafekta vemabhizimusi zvakanyanya, especially wezvitoro ivavava. Saka vakatengesa nemazim dollar vanogona kuzopinda mudambudziko rokutadza kuita restock. Saka zvatakuona ndezvekuti vazhinji vakuita price zvinhu zvavo nema United States dollars. Then vari kutenga nema US dollars, tiri kuona vamwe vari kupa madiscount kuincentivizer kuencourage vanhu vakawanda kuti vange vachitenga nema US dollars. Zvinovabatsirawo kuti pavanozotenga imwe new stock vanenge vachikwanisa kutenga, nekuti mari yavo inenge yakachengetedzeka in terms of value.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati, vari kukurudzira vatyairi vedzimotokari pamwe nemabhazi zvinotakura veruzhinji kuti vasamhanye kana kunwa zvinodhaka vari pabasa, kuitira kuti vachengetedze upenyu hwevafambi panguva ino yezororo reEaster. VaGoliati vakurudzirawo veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vakaona kuti vatyairi havasi kutevedzera mitemo yemumigwagwa. Mumashoko avo kune veruzhinji panguva ino yezororo reEaster, avaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter, mukuru wemapurisa munyika vaGodwin Matanga vadzivisawo kuti vachange vachiwedzera uwandu hwemapurisa nguva ino kuitira kudzivirira kuparwa kwedzimhosva pamwe nekudzivirira tsaona dzemumigwagwa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo vatendi 45 kana kuti 45 vakashaya nezuro mutsaona yemumugwagwa kuSouth Africa mushure mekunge bhazi ravaive rabheuka nekubatira moto. Zvinonzi mwana ane makore masere ndiye chete akapona mutsaona iyi. Vatendi ava vaibva kuCameroon kuBotswana vachienda kugungano ravo kuSt Agnes Zion Christian Church kuMoria pedyo nePolokwane. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavlas Mhlanganya weStudio 7 navaGoliati nezvenyaya yezororo iyi.
Isusu sanga vePassenger Association yeZimbabwe tiri kukurudzira vemachechi kana kuti vanhu vanofamba vakawanda kuti vatore matanho ekuona kuti vahaya mabhazi ane mityairi ane zvese zvakakwana zvinodiwa, madefensivhi drivers licensi nemedical. Bhazi racho riri rakakwana, riri rodhiwedhere zvakare, vanogona kukumbira zvinhu izvozvo kana kutifonera kuti tovabatire kuti tirende zvinhu izvozvo kuti zvinge zvinhu zviripo here kana vachihaya.
Kana vafambi vachiona kuti mutyairi nyanya wemabhazi haasi kufambisa basa zvakanaka, vanofanira kuita sei?
Kara tichikurudzira vanhu kuti vasakwire mabhazi nemichovha vakawandisa zvikuru kana mapresidenti vanokurukira zvipiti zvakawandisa zvikuru pakaita tsaona hapana munhu anosara patsaona mhuri yese inogona kufa ipapo nokukurudzira kuti vange vachishandira pamwe chete kune mapurisa vakaona zvinenge zvichiitika pamugwagwa ngavazivisewo mapurisa kuti pakati paritwa zvakati kana kuityaro wakati akadhakwa votumira namba dzebhazi iri dzodzo isiyo dzodzienesa kumapurisa chivaudza kuti pane bhazi rakati rekufamba kunzvimbo dzakati avanhu havari kuridzirwa kuti vakadhakwa kana kuti bhazi harina zvakakwana ritadza kubata mabhureki izuro takatobva kutidaro rimwe bhazi rekuti vanhu vaichema vachiti mutyairo anga akatodhakwa bhazi risingabate mabhureki izvozvo takatoendesa namba pureki yebhazi iroro nekwarinofambira kuti vapurisa vange vachironda bhazi iroro saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiriita kuti ngatiite misoro pamwe chete tibatsira nemapurisa purisa azive zviri kuitika pamugwagwa pangava pamarodzi ed ipapo ikurudzira kuti mapurisa vange vachipindewo mapasenja tinoda kuti vange vachiudzwa zvizvirikuitikawomubhazi nekuti munguva tipiwe mukana wekuti tinge tichitaurirawo mapurisa zvekutinoedza mubhazi kushungurudzwa kwatinge tichiitwa nemabhazi crew panenge pachifamba bhazi ngatizvibudise pachena tikuti vafambi ngatitaurei tinzwike tigadzirise zvinhu zvekuda kugadziriswa pamugwagwa wezimbabwe
tinoona kuti vamwe vatotanga iro rizororo Easter. Pane maaccidents here amati manzwa pari zvino
pane accident zvakaitika nezuro pamugwagwa wewilfield nemugwagwa unoenda kuhighfield pakatokwara vanhu yekombi tikuti hama dzedu dzinotyara vamwe vemakombi tikuti ngavakore vange vachiterera mitemo yemugwagwa kumhanya handi kusvika tinodiwa kusvika zvakanaka
vanga vari mutungamiri wesangano repassenger association of zimbabwe vatapadzwa Goliati vachitaura namavelas mushanganya wewestudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika muSenegal vaBassirou Diomaye vasangana nevaive vave mutungamiri wenyika vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika vaMacky Sall kumuzinda wemutungamiri wenyika mushure memasvondo ematambudziko ane chekuita nesarudzo. Musangano uyu waratidza kuti pachave nekuchinjana kwemasimba murunyararo munyika inozvitutumadza pautongo hwejekerere nekugadzikana mudunhu rine dambudziko rekubvutwa kwemasimba. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, chekwata chiri kubatsira kutsvaga rubatsiro rwemari kune vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vari zvakare mutungamiri weAmerica vaJoe Biden chakaunganidza mari inoita mamiriyoni nemakumi maviri nematanhatu emadhora kana kuti $26 million pamabiko akaitwa muNew York nezuro. Mari iyi iyo yakaunganidzwa mukati memaawa matatu ichashandiswa mukutsvaga rutsigiro rwavaBiden pamberi pesarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino, uye zvinonzi hazvisati zvamboitika kuti paunganidzwe mari yakawanda kudai munguva pfupi yakadaro. Mabiko aya akaunganidzawo pamwe chete vaimbo vevatungamiri veAmerica vaviri vaBarack Obama navaBill Clinton. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Mabondera andinozviita ndokutini bato rakabatana navamwe vese vakambotonga ava rakaita samadhemokratsi richange richinokunda mberi kunoenda uko, nokuti gungano iri nderokuzama kuunganidza mari dzinobva kuvanhu madhona. Sandinoona sokuti mari idzi dzichawanda kudarika mari dzinenge dzichizounganidzwa navaTrump vachazonge vachiita mufundraising yavo pamazuva ari kutevera avo.
Munoona sevachawana mari inopfuura yakawanikwa navaBiden here?
Ndichitarisa bato ramaRepublican riri kutungamirirwa navaDonald Trump, handioni vachizowana mari ichadarika va Biden.
Ne makaye mchidaro Professor Masoja, chinova tazisa chii.
Maturama Republican, harina kungera kabatana. Vamwe chaivo havatodi kuendosa va Trump. Tinoona isu kuti amai Nikki Haley vaikukwidzana na va Trump kusvika kumagumo kwazvo. Vakaramba kuti vaendose va Trump kuti vatsigiri vavo vabai Haley vakwanise kuzovhotera va Trump vakati vakaramba. Sa zvambonyatso kuonekwa muhistiri dzamatongerwo enyika amaelection omuAmerica kuti party ina vamwe vakuru vakuru vanoramba kutsigira iyo unenge anzi wahwina kupati iyoyo.
Chamunorumbidza pamusoro pemarepublicans ndechipi? Simba remarepublicans riri papi Professor Masoja?
Chandinoona chingangova positive ku kampeni yava Trump namarepublican ndofunga ipfungwa dzavo dzavanotaura chaizvo nokuchema chema kuti nyika yeAmerica iri ku wana vanhu vari kujamba border vachiuya kuAmerica, nyaya yeimmigration inyaya huru chaizvo yekuti vanoti hapana nyika ingazombonyanyo kuramba ichibudirira kana ichinge ina maborder anenge asina kugadzirwa, anongoti vanhu vanojamba vachiuya. Saka nyaya yeimmigration iyoyo inenge inokwanisa kuvawanisa vanhu vavhotera vachiti aiwa nyika yedu yava kuwandirwa navanhu vanobva kunana South America uku.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo. Elliot Masocha vari parunhare natanonoka wande weStudio 7. Mamwe madzimai ekumaruva anoti akasarira kumashure zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika zveupfumi pamwe nezvemagariro kana zvichienzaniswa nemadzimai anogara mumaguta nemadhorobha. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimai anoti nekuda kwekushaya zvikwanisiro, mari, mitemo yemudzimba pamwe nemikana, vakawanda vavo havakwanise kuzadzisa zvishuwo zvavo muupenyu. Mumwe aiva nechishuwo chekukwikwidza pachigaro chekuve mumiriri wemakonde mudare reparamende, amai Edna Muswere, vanoti zvakakona n'anga murapwa achida sezvo vainge vasina zvikwanisiro uye murume wavo akavarambidza, achiti zvematongerwo enyika zvinoitwa nemadzimai anoita gumbo mumba gumbo panze.
Vanogona kutadza kunzwanana nekutenderwa nekumhuri kwavanenge vakawanikwa.
Mumwe mudzimai wekuchikomba mudunhu remasonarend east, amai Wesirini Mugadza, vanotitsika nemagariro zvinorambidza mudzimai kuti ave nezvigaro zvepamusoro mungave munyaya dzezvematongerwo enyika kana munharaunda dzavagere, zvekuti madzimai akawanda anotadziswa kuita madzimambo kana kuita masabhuku. Sachigaro wekanzuro yehurungwe kumasonarend west uye vari kanzura weward 23, amai Mary Muliswa Chikoka vebato rezanu PF, vanoti mamwe madzimai anotadza kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kwetsika nemagariro zvinoti nzvimbo yemunhukadzi kugara pamba achikudza mhuri. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo uye vakamboshanda neelection resource center vaSolomon Bobosipunu vanoti kushaya mari, mikana mishoma, dzidzo shoma, mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe neutungamiri hwevanhurume kana kuti patriarchy ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinoderedza uwandu hwemadzimai anopinda munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi kana dzemagariro.
Kana tichitarisa masadunhu, kana tichitarisa masabhuku, kana tichitarisa madzishe enzvimbo, vose ava tikazvitarisa kazhinji zhinji vanenge vari vanhurume. Saka nekuda kwaizvozvo zvekare zvinoita kuti vakadzi vasawane chishuviro chekuti vangawane mukana.
VaBobos Bunhu vanoti mutemo unoti madzimai zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30% ndivo vanofanirwa kunge vari muzvinzvimbo, unofanirwa kuvandudzwa pazvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Muparamende nemumakanzuru mune madzimai mashoma akasarudzwa zvekuti mudunhu remashonaland west pazvigaro makumi maviri nezviviri zvomuparamende madzimai matatu chete ndivo akavhoterwa, vamwe vakatozodomwa pamutemo unopiwa zvigaro zvemadzimai pachena. mumakanzuru zvimwe chete zvekuti mukanzuru yemondorongezi pamakanzura gumi nevatanhatu kana kuti 16 mumwe chete ndiye akavhoterwa. Mumaguta nemumadhorobha mune matambudziko amo kumadzimai akawanda. Mutevedzeri wameya wechinhoyi amai Chipo Mulotywa vanoti mumadhorobha mune matambudziko ekuti mirizhonga yakawandisa, kushaya rutsigiro kumhuri yemurume uye kunyorwa zvakaipa pamadande mutande.
Mukatasa mupolitics mune kurwisana kwakawanda zvakafanana nekutukwa, kusoropodzwa, kunyorwa mapepa nhau.
Mambo Ngezi vedunhu remhondorongezi uye vari mukuru wemadzimambo mudunhu remashonaland west vapita pasipamire vanobvuma kuti madzimai vainge vasingatungamiriri varume nekuda kwetsika nemagariro, asi vanoti iye zvino zvashanduka. Vanoti madzimai ave kugadzwa kuve masabhuku kana madzimambo kunyange zvichiri zvishoma kumatunhu emashonaland west, mashonaland central, mashonaland east nemidlands kana zvichienzaniswa nematunhu ekumatebherelands.
Kudhara nhaka yaiwanikwa nevanakomana
kunyange paine matanho akawanda ari kutorwa ekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Vamwe vanoti mamwe makereke achiri kurambidza vanhukadzi kuti vaite mabasa mumakereke akaita sekuparidza kana kutungamirira kupiwa kwechirayiro. Hurumende iri kuedza nepose painogona kuona kuti mikana yevanhurume nevanhukadzi yaenzaniswa kuburikidza nekuvandudza mitemo yakawanda. Mamwe matano ehurumende ekuedza kuenzanisa mikana mutemo wekuti madzimai apinde mukanzuru kana muparamende pati pezvigaro zvisingakwikwidzwe kana kuti quota system. Munyaya dzezveupfumi hurumende yakavhura bhangi rinoyamura madzimai nekuvapa zvikwereti reWomen's Bank. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Aizoona sokuti zvese izvo zvamuri kuita zvoita sei mei tipo vana maredu aita standi yeye maredu amarara. Mangonesanawo zvenyu mukatukana mukaita sei. Nyaya iripo iri nhau yekuti ZANU-PF ngaibve. ZANU-PF ikabva ivhini chero mangwana unowu vokositeni ikapinda. Mangwani ipapapo tinozosvika panana June avo zviro zvese zvinonga zvanaka. Chisingadiwi ZANU-PF haisi kudikana kwaateto vakatora nyika vechito vakangwara veZANU-PF. Novachaona moto, vachaona moto.
Hapo vangagwagabve ngabve mnangagwa jamudi tiri kutambura neZimbabwe. Atatambura tiri pano paBotswana apa. Tukubatwa sevaranda senhapwa, kungonzi awa kwangoti ndobva kuZimbabwe kongoi makamuregedzera yachipinda yemunangagwa wenyu yiwaweduwe.
Vajonga vajonga Studio 7 vajonga, vanhu vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika, havasi muno muZimbabwe. Vose vamunotaura nhavo vanenge vari kunze kwenyika ivavo vanenge vachingotaura, havana zvavanokontributa kuno kuZimbabwe. Havavhoti, havadii, vanenge vari kunze kwenyika. Saka zvinototinyangadza zvimwe zvinhu zvezvinotaura nevanhu ivavo. Regai tisungorarama mararamiro atinoita muno muZimbabwe, tiisu tiri muno muZimbabwe.
Muno muZimbabwe vana veZimbabwe tiri kutambura maChina achiluta zvunhu vachingoenda nazvo. Iye zvino ukatadza nanabote rekuva muri kushakara, vari kuita kutora zvavanoda vachiita pasina kana hwani chavanotisira vatiisirawo chatinoona kuti chichakaitiwawo nemachaina. Asi hurumende iri kuzviona, ende vachitora vanhu vaviri pabasa vachizadza mazisikavheta, vachingozadza mazisikavheta mazimuchina avo asina kana nebasa. Vanhu vachitambura nenyika, vanhu vachitambura munyika musina kana chavari kupiwa. Vachitadzawo kuti hurumende ibetserewo vanhu kuti vanhu vapindewo mabasa vakawanda panoshandiwawo ipapo.
Muri sero vashamarari veStudio 7, tokumbirawo mutiudziro wamunangagwa vagadzirise nyika. Nyika yakuenda kumawere itongofunga kwomwedzawo chete, ndovari kungodya chete vachiguta vachifa nezhara vachitora zvese zvicherwa zvita zvavo zvinhu zvepato vaita zvavo. Kavagadzirise nyika.
Studio 7 muri sei paStudio 7 tiri kumhorosai nemufaro. Ndipastor Save kubva kuChipinge. Studio 7 muri kunyanya kuti panyuzi dzekuHarare nedzekumashini. Kumanikaland hamusi kunyatso kupinda. Mutori wenhawo kumanikaland wakapedzira hatichatozivi kuti ndiani. Mamudare umu because taiziva uyu Loida Moyo. Manje izvezvi hatichatozivi nekuti Studio 7 tai muchipinda kwese. Time jipinda kwese tipei nhau dzekumanikaland. Musangotipa dzemasvingo nedzekublawayo chete.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kuimba ari kuSouth Africa musambo wesungura vahombe Elliot Gwafa anorudza nechikwata cheChibamuro Express. Ngatinzwei muhurukuro yaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Zvemagitare ndakazvitanga ndiri grade 6 primary. Apo pataidzira muzvikoro, magreen shows evarimi, mumichato nemumaparties.
Saka vahombe pavakatanga zvemagitare, vabereki vakazvitambira sei?
Vabereki vaitazvinzwisisa because zvavaitarisira kuti ndichaita rombe. Handi izvo zvakazobuda sekudaro because it school was very, very bright and intelligent. Vaitondiseka nekundinyomba ihama nevavakidzani. Not knowing kuti kuseka kwavo kwavaitoita vaitondiwedzera moto wechungu.
Veruzhinji vari kuitambirawo sei mimhanzi yamurukuro wai?
Vanhu mumusiki yangu vari kuitambira zvikuru kupfurikidza nekuya kwanoita kumashows. Uye ndoda kutaona mukana wekuzivisa vateereri nevatsigiri kuti music wedu uri kuwanikwa kumadifferent platforms akaita seYouTube neApple Music.
Matambudziko amuri kusanganawo nawo imi mundima ndeapi?
Mumusic industry tiri kusangana nembunambuna netsekwende, especially vaimbi vasina mazita, maupcoming artists. Kuti music yedu iri panhepfenyuro dzakasiyana-siyana, unotomwiwa, wosvutiwa, wopfekewa. Saka kana usina mapepe erugare hapana hapana, inofa yakaloda kana usina mari. Chepiri, kushaya mainstruments ekushandisa. Mapromoters akutora vaimbi mukana kupfurikidza nekuoma kwaita zvinhu munyika. Vachabhadhari zvinobatika.
Vangade kukubatai vanokuwanai kupi?
Vahombe Elliot Gwafa vanobatika panhamba dzinoti 079-79-73-445 or paFacebook zvichiwanikwa kuJoburg 4 ways.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Mashoko kuvatsigiri ndeyekuti rambai muchititsigira neuwandu hwenyu. Simba rehuveri riri muvatsigiri vake. Muuye kumashozi kwedu zotitsigira neuwandu hwenyu.
Chitipaiwo hombe nhasi yeWaza Friday timbovhura pano paStudio 7 timborova magitare.
Kambo kanoda kubuda nako mudariro kanonzi Simbi yebasa. Ndichida kutenda vabiki vechino chirongwa, vatsigiri nevatereri, murara munyasha, maita basa nekundipa uno mukana. Ndatenda siyabonga, twarumba, ndiyaruva. Thank you so much.
Vahombe mukoma Elliot Gwafa vari parunare muSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kusvika kumagumo kwechirongwa cheutano cheHealth Sector Development Support Project chaitsigirwa neWorld Bank muZimbabwe. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, Dream Washington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela emsakazweni weStudio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 29 kumbimbitho 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi ePassenger Association of Zimbabwe ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika umnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa ele Ukraine le Israel ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela esePick n Pay leseOK sezithengisa ezinye izinto ezivalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchako kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association umnumzana Danford Mutashu utshelela umsakazo ukuthi bathethele linyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu. Okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube. Yena othi ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokho kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe inyangaphandle kuphela. Kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe, kanti ke njalo bangaze bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe, ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumquba ongasoze basize ngandlela thizeni, ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayo nalendlela.
Singathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonyaka.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka isiba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi le mali yangaphandle izisebenzi eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe le mali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha base bezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle impilo yabo izabanzima kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezikwanelisa ukuthenga kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe
uMnangagwa sibone esusa usiba lukhulu weReserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha kungaba kukhombani lokho njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imali yangaphandle singama fashafashi sitholakala kuyo yonke indawo kaye emkambo omnyama kuphela angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle baza ngena bayifice itholakala kalula emabhenki kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu buyanga soze buvuke buphelile indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi National Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo lanxa sehlulekile ukuxhumana lesiphathamandla zikahulumende ngalolu daba uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola lemelika kuphela kulicala The voice of America, VOA. Abenhlanganiso emela izihambi, ePassenger Association of Zimbabwe, sebekhuthaze abatshayeli bezimota ezithwala uzulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi batshayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Vathi abatshayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo bengagijimi kakhulu futhi bengatshayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abatshayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abatshayela bedakiwe. Kumbe betiniwe kakhulu sebewozela usikomitsho amapolisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapolisa emigwaqweni ngaleli kefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo
Lumbukiso onendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalitshumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babe lombukiso wemifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla semelika esibonango kukhulumisana lozulu esikolweni semelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikunzinga eliphezulu.
Unanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye nokuziveza kulokho esihlangana nakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lani ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu okumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy yukuthi sibone ukuthi abenza limisebenzi siyabaxhumanisa nabantu.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa lakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uziphele mhla ka 20 April. Kwakuleyinye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo qalisela ku 2 February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uSherman Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungabi ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathanda iart and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali owemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uSherman Baloyi, uKuda Paskwa, uKembo Chafika, uBayham Gore Ema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, usomlomo wedalela eParliamente eleLower House uMnumzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine kanye leIsrael ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abathi bona baseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. Ningangisitsho abantu bemazweni lapha bazithi first world lava sakhulu yamerika bayadinwa masinyana impi leyo ayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yerussia le-ukraine so isupport yaba izikhali zababa bezithembisa i-ukraine lezimali sokusiya sokudonda abanye selisithi angaphiwa abantu be-ukraine bengaphiwa but udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulwa sincedise kuze kube nini lanini but bathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze as long as iphuze imali lani uyafika ikho kufunwa nguputin kune uyabe lokhu etshaya i-ukraine so leyana yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody abadisplaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwabo yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi i-ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala nalapho ababe sebesundule khona i-russia irussia sibuyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho
okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe azigoqe
mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni ngoba uPutin angazaka aqatshicelwe i-America kumbe afoswe i-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anqambile amanye amazwe ayasupport iRussia aphinde asupporte le-Ukraine kulamanye amazwe abanjengabo-Belarus labo bani bani abase-war part of Europe abasupporta iRussia abanye basupporta i-Ukraine nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo-Poland and others abaphakathi we-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungaba ngcono
unkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 Washington State khonapha eMelika okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika
dabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni weSummit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba iCold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken inkululeko isigugudekile ukhetho lwaba yize inkohlakalo isitshabalalise ithemba phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe elemelika livikela intatheli zindaba elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kaNtando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba uhulumende bakaNtando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kaNtando kaZulu. INtando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kaNtando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani basakazi bethu? Hayi, thina siphile e-Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane nanesifansishanyawo. Hayi khona, hayi amatitshara isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha bayaqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolo. So kuthiwe mazoqhatha amatitsha lapha, amatitsha mazi kumele ehlale ebhadale erepite kufuneka ama-R20 amanipendi ama-300 ngapha siyaholisa. So besicela ukuthi abaphethe izikolo beke befike kuleya ndawo eke bebone nje ukuthi ungalungisa ndawo abani because la matitsha aqhatshwe ngabantu esigabeni. Ngakholisa yithina abantu sezisikhipha izimali every week, every month, izimali zakhona ayichaji not ziya. Isisicelo sami Studio 7 ukuthi kuza kunamatitsha, abantu basebeqashela amatitsha lapha zokuzizimela imali zakhona ziboneka every abantwana baqhotsha nje every day. Hayi, zokunzima.
Ye, ku-Studio 7 sizwe sikamthokazi. Emhlabeni ngoba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi, akula muntu othengise njengoSengezo Tshabangu. USengezo Tshabangu wakhipha abantu ababehodelwe ngabantu, wabakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga. Wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine ngasafaki nalabo bantu bakwayesithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7 usakaza abahle, angawusilibonga ngembikweni lesitholela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli, labo leli RTD wathi wathi leli akumele kuchule kuphume. Inkinga nje ukuthi nje izanu PF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola liyalisebenza. Imali kahlekahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe, imali current ivalelwe. Ukuthi nje imali le economy ephume eZimbabwe lapha ukuthi nje ile khanda lomuntu abamzonda, umuntu abambulala abantu bezanu PF. Imali omele isizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile behambe beyincenga iBritain luze imali, imali eZimbabwe ibe nemali yayo kuphela, kukho kunye ngoba ngaphandle kwalokho hawo balokho besenza khona lokho betshontsha wona ngokuthi abantu zange idola labo leli shileyo lelo ake basixole thina sina sinokuba le mali phezu bathi imali ezwayo.
Kustudio ninjani labalaleli lonke? Mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seGoli kwelegodla. Ngibingelele kubalaleli lapha la osifiso Ngobile Dona Brighton Mathema KP bamazi KP umfana hayi uhluphile sile emakhaya la. Nabalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani linjani? Hayi, ilanga liyachisa yithi ngapha liyachisa. Ngibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphalekile ongabelaleli nje. Mina engikhulumayo ke ngingumr Chain, bangazi ngibiza ngumr Chain abaningi kakhulu. Awuyizwa ngumr Chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi. Usidlamgema umadumo umfulo omkhulu ubhambazi ugobakhulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge-WhatsApp, faka isicelo kunombolo ezifanayo, nisiphinde njalo +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo, sinanza ikhefu lePasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Umbhalo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibongkosi Sibanda othume ukuthi Bongi uthi ulifisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEaster. Asasanti wishi for a very happy Easter holiday. Batrayive kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyo ithi Moya Oyile.
Osakhulayo uRobafaza Madungwe ozibiza ngokuthi Ropa M kwezomculo usethelela ilizwi lePasika.
Umbiko weEaster ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi amalimits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalaleli sizo utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithiwa Munenyasha Jesu, Let's Be Safe, Do Not Drink and Drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Bepe ngumfundisi njalo ongumculi wengoma zokholo, naye usiphathele ilizwi lePasika.
Ngiyalibingelela egameni likaJesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Ida. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo, uBongi, uRopha M, Esmeralda Nyasha, lo mfundisi ufana noSibhebhe kuhlelo Woza Woza Friday. Ngithi khefele mnandi njalo edlela ngozi kini lonke. Igama lami nguYesu Christ Sibanda.
Pepe wa pepe la ye, uy tarwa somo.
Kwaze kwa mnandi. Suka madoda libele pasika enhle bantu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunate libuthela manzi ayikwanele mthokazi omuhle olivubalelisayo nguntungamili Nkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.